government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the lecture processes kubva pakatanga the limitation of 40 kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati pepa zvinofanira kudiscusa nesimbe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isi review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But Keeper Wesweden airanga kungopinza vasvidish mugame akaseva kusingaiti Keeper asinge akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go. America vakada korop.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisira chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kuvhotora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure. Vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei, vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihome sei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu hwatiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo, tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isi tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei, uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange yachishayiwa okay panguwa ya kawanda takanzwa zinzi constitution yedi ya kuti state should fund education education ya free tikaona education act yedi chinyora zvimwechete izvozvo asi tikatarisa makore yese mashanu atabva nehurumende yanga iripo hakuna free education yakawanikwa tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishoni mupublic examination tikuona vana vakawanda vachito drop out vamwe vachiita madrugs vamwe vachiita nhombo ndozvimwe zvatei tikurudzira vanhu kuti kana mavhota mufunge nezvazvo mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge ramangwana renyika yenyu
vamasaraure chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka
kuzoonawo patikuda kuparura chirongwa ichi kwagara kwatoo nemanyama amire nerongo wanga achiitika muzvikoro tichinyatsoona sefiti yezvikoro sefiti yevana sefiti yevarayiridzi panga paisina takareceivha makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadivhida anoita macategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kuparticipata mumaprocesses awanga usingadi kuparticipate ari mapolitical processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda tichinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers for ed varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushaidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita macases anotosvika almost akati almost 50% yemacases edu aibvaipa dambudziko iro tichitasa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzi bvisai mari dzimweni dzenguva vachinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kunzi pave neworkshop teachers for ed taionawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kweproperty property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge chipropati yechikoro ichabhiswa pachilonchwa makampeini erimwe bato tichiona kwachorumunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masvosve evanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvaane tsvina isingai so kuabhiswa kwepropati ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazowana muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro rata gadzira community peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi mawekinesses ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiona kuti ngavhare sei mawekinesi aripo tosengana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisangangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe. Bato reMDC rinoti sarudzo dzakatosviba kare, naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavadamba na Blessing Zulu weStudio 7.
Musangano wedu nhasi musangano wekuti munoziva kuti musangano wedu weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepart kuti tiite zvishongo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi, zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti moenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti dare richatarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi. Nekuti ndokungambo kuzvionei kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare. But yakatorwa nenzira isiriyo. But tiri kungamaona izvezvi kuti vanhu veZimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumakare. Zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe. But izvo nyaya dzakanga takataura mumaadvokati yedu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent. Nekubhadhara mapolling agent inosvika £3 million over £3 million kuti tare mupati yega yega ZANU-PF MDC nechipusiva kwachipiwa £1 million but ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzicho chiongororwa nemapolling agents anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolved. Saka tinoona kuti sarudzo dzakatosvipa. Saka taona chechitatu muri kuona zvakare imimi kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time TCC yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvinokora zvakare maprofessional representation MPs ekubulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutenda hausi kuteedzwa. Saka dare redu reNational Council rina kugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zviri kuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kuteedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti maballot haasi aprintwa time yapfuura uchinokuti election yato kunze kwemutemo wezimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamunhu vakare zvikanzi tirikutya election asi nekuti vana vezimbabwe vakuenda kuzviona kuti election takapirwa kare kare. Saka zvaakudiswa council kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine hurombe kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the system nekuti anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndovunga munoziva imini kuti paka paina Chief Justice Garvey akabviswa navamuzienda naripota yo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo hachiongororwa. Haiwanda kuti vemidhia munenge muripi majaji paari kuhara kana achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU PF inotaura bedzi kuti hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine hurombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachivava vachiita kumashure tekuti mozvaa ndo zvaari.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Rebecca Archer Napier Vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvichero vave muZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira. Izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo, sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzi wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU-PF rakapa mubairo kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubairo wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nautinda nimashuwa utawa na mkuma junu uchenja avu F4H Foundation mashuwa kanaka na jirungwa jaruita asinda wanyo mbunisa pachina kutipa na waruita mirijonga mirijonga yusha nzo kwa mishidiki special battery zampiru warukutu mani wakumu yumapatu mahu kusarika na mnanga kwa chungu mila pachukua wajita atisukuda maa violence kutoti ndozo chukita waa mkuna mwakutu mawadiki wa kutenda mwaita mejonga sikatoto kuzira mkuma juhuni na kutita ulai nyangwe ni wamu wakuu special batu ila tuta wa kutu wasashandise wadiki ba wasashandise wadiki wadiki wanasi mbala na wasinka tumwe na wakuu wakuu ndo wakutu mawadiki sikakule watu wakuu watu limo mwumirishonga asaka wanda tatika.
Maskera sepa studio Stephen Kano, tunofarani nao jamuno tipa. Isusu wakaita sesuedi, isusu tunoto naso kuti, sisi yado wina. Asiva nwa safari ise, because hapana chine chinetika panzipu muna mato. Panomfa utanguna mata kutanga, vasika manji nukubane nyika. Because kana ukasa na mata mwari, akasa tunga miri lafiti papa, pantanyai papa. Because usuti kana singeta manjija kuwina, kuya kwa mwaro tubatila tuwina. Vanhu vanenge vakarasa mumusomati vanenge vasikacharemekedze Zimbabwe vanenge vakungoita macrime asikaperi havasi takamboiwana kai freedom munyika muno kubva pakawina kana mugabe vaingobvinyirwa vanhu saka izvozvi kana ichinge yaona sisi vanhu vachatangoita madira ajojina zvava zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyangwe chiyanga inditsike because anonge afarisa havasi vakamboona independence saka ngatinamate mwari kuti tinge tamwina nyika vesc toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi kutoto zia hili kutu nwene mwadana tutuka mwadana tutu wina kufa kutu wina because mafakaita sunu Zimbabwe mwema asa ingapo hitu kutu asa wina jamisa asa ino kato ni mashura chayo saka mwadana tipa kuhina asa chizibaba atene minamato chita nduwa na mwari kangi nda tenda
Studio 7 pa Studio 7 hapo ndipa babi masira sewa shamarari nara kiriri weneze nyuru ndirukuru wadziwa nezwa kaitiko Glenn V7 saka ndoza yataurwa here zviya kuti triple city chaitswa nyaseinda iye mutungamiri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kudo kuti nyika ine itongwe neumwe munhu kana zvekuti anotaura kuti masimba anochinjanwa hausati huru ushekawo unyari ushe chaiwo chaiwo unochinjanwa nedzimba zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro ndosaka chifumo tumotumapati tumoti wakadaro darotwo wakaita sana fasi orai chiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhoterei vavo iye mwari acha kupe shamu nemumayunifomu avakungopfeka emapostori ss zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakuti nyadzisa munangagwa ino
pastudio 7 apo pakadii pakadii timbotaura nyaya yezimbabwe nyaya yekumusha inogumbura inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa handifunge kuti mukorana youth chaicha ungatumwa neZANU-PF uchiona vamwe vakomana zvino vako richitaura kuti ngatichinjei government iripo yeZANU-PF iyo timbopinza vaNelson Chamisa handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva unoponda munhu. Mhosva iyoyo munhu waponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu, haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi mayouth ZANU-PF hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuZimbabwe. Zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro, makadzidza, makapasa, but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe. Asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiitei shanduko muZimbabwe. Wakaita sa President Nelson Chamisa, but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana veZANU-PF. Changamukai mani vakomana.
Ndiani nae vakomana akazombotizwa mumusha nekuti mapinda nyoka. Yaichitongwe neZANU-PF ndo vakarwira nyika yacho, saka togodi. Zvino ini kana matuma akutambudzika zvisingaite muripo muJobe Pretoria, tinobva kuchitaura kusene kwaya kuita mukuti yeuyo. Uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno. Vanhu vaenda, vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka, muri kuno muchikochema vari munhamo imomo, munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda. Shandisai matarenda kusatiza kana muzvaoma. Uyai vakomana, uyai tikuone patinopiri kana makashinga, kana muri vanhu vakarejista, uyai tizvonetisa.
Mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti matriplec makadii Zimbabwe yose. Tisanyengedza neZANU-PF ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubira vayo. Nyaya zhinji dzavo dzeZANU-PF hapane dzinotongwa. Vanajoji kala variyo vanopedza gore vari mujeri asina mhosva, asingatongwi. Ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo. Nhasi vakuti hatishandi nemajere nenyaya yebulawayo. Vakangonyarawo kuti vachaonyanya kuonekwa nemaobservasi arima. Tisanyengedzo neZANU-PF ndo vari kushanda mumakoti ivavo. Mwari akavanyadzisa, tinotenda.
Studio 7. Ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitira kubikita. Vatsigiri veZANU-PF vangarambe zvavo kuti havasi vanhu veZANU-PF, asi vanhu vanofamba nezvemugudhudhu itimhu refazi vakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika. Saka vasarambe, ngavarege kufamba vachirova vanhu. Iko rutsigiro rwotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti kunodzidziswa vanhu? Zvekurova izvi zvabvepi? Utanga hondo isati yako, musadaro. Ivo vanhu veZANU-PF rangai moga vanhu venyu, musamirira mapurisa. Kana muchiti moda runyararo, runyararo rwacho ruitei muchitora? Tevererai vanhu ivavo muvaongorore, kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma, vaongororeiwo. Indai pakati penyaya yemapurisa, hamubetseri mapurisa achona, pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto awo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari, apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuChina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezveupfumi muNigeria, izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu dzokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup neZuro Zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu, ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even nirwadza, because pandakaona game racho, America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba sekupinza vaSwedish mugame, akaseva zvisingaiti keeper. I think akaseva about 11 myself, there were more than 30 attempts at goal. Ndopanoona kuti America was under control, but unfortunately they always say don't let the game get to the penalties to be decided. Take advantage of the situation while you are still playing, but unfortunately vaka try everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. Ndiye akabatsira kupinda mu next stage, which are the quarterfinals.
Saka mutambo uyu maiuona muri kupi?
Oya, pane imwe nzvimbo yatinombotakara zvedu, inonzi the place yekuGaithersburg muno Maryland, ndokwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji vekuAfrica, West Africa, Southern Africa like us, nevanhu vekuEast Africa kana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames iwaya ematournaments sange maworld cups.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kumaworld cup?
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina munyaya kuzara, because vatovhara na the Maxen. But pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizarei.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho, makaonawo sei?
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo, another captain wavo, munhu ane skill, ane unyanzvi wekugona bhora, but aishaya someone anokwanisa kumupa akashaya munhu anomufida nemagood pass or kuti atambe nevamwe vake. Saka vakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda, yotamba zvakanaka pamid, but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chakavanhingira, chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona matambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, vanhu vari big and skilled, they overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya kuvhiringa game resouth set go yavo, it was sort of like a schoolboy era ya keeper. Yet apa vari kupresa achida kuequalize, iye yakabva yangowanayangotolaki Netherlands achipadi akandira bhora mumambure make, saka zvakabva zvakanya momentum yeSouth Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare kuMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. kushaya guru mchakabu laki juwe nekambu kake kakajika mkurumbira sezo nguwe ya pera tumpa teresa zwake ziri mnauza nasi rimwe sangano rinomira varairidzi nasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo nasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete chikwata chenhabvu yamadzimai cheamerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko Marcus Gande nenhau dzeisindebele